A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 17th, 2019. Welcome to the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are discussing the continued decline of the economy and how women and families are coping.
And to join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages, so you can join in the conversation right now by liking us, or if you've liked us yet, just go to our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and join in the conversation right now.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940, and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. But molesine siyabesila bomama abesifazana sizithi kasihluzeni bomama.
Yes, PJ, today we come back to you, our Facebook and radio followers, where today we're discussing the declining economy. Many families in the country say that the prices of basic commodities like bread, which is now costing nearly $15, is making them have less than 3 meals a day as the economy continues to decline, PJ.
How many families in the country say the prices of our basic commodities like bread, which is now costing $15, is making them have less than 3 meals a day? And some consumers are asking for the government to revert to using the United States dollar. But Finance Minister Mr. Mthuli Ncube, who is currently in Washington right now for the International Monetary Fund meetings and World Bank, says this is not possible as it will cause hyperinflation.
And the Reserve Bank Governor John Mangunjika, who is also in Washington for the World Bank and IMF meetings, also ruled out the possibility of the country returning to the use of the United States dollar. Let's take a listen to what he had to say, Governor Mangunjika, when we asked him that question.
Mangunjika, tunaona murumuno mu Washington DC, chii chakunza ikuno?
Tayokuhuma meetings, IMF and World Bank annual meetings, which are starting this week and ending by the end of the week.
Saka zvizva mungati imi muri kutarisira kuti muwane pamisangano iyoyi.
So unoziva Zimbabwe is a member of IMF and also a member of the World Bank. So my annual meetings is the time when the management of the bank and the IMF will be presenting their work activities that they did during the year and also my programs anonga now for the rest of the whole world in terms of financial development. So yes, my meeting aganak ku attend, and also that's the time when we also meet other institutions. It's a good place to meet my other financial institutions. Like says Zimbabwe, other side meetings are very important to do with the Zimbabwe development strategies.
Vamangunjika parizvino vazhinji munyika vari kuchema nenyaya yebond. Pane urongwa here hwekuti zvichasanduka pamamiriro akaita mafambisirwo ari kuitwa nyaya dzemari munyika.
Handizi kuti ndinoda chitoro chimane bond. Ndafuta kuti chimange nyaya yemaprice anonga ari hai. Saka handizi kuziva kuti mubvunza wako ndokuti chii kuti une chimane bond. Haisi bond which is the issue. Ndafuta chikumusha chiripo chizhinji. We need to attend to my prices are very high, and therefore we need to stabilize the exchange rate. Kuti isadin is a cause of my price increases.
Vamwe vari kuchema chema vachiti ivo dai madzukira imi ku American dollar kana kuti mari yekunze yeku America nekuti inenge inobata huremu zvakamira sei pane nyaya iyi
sanata kuti haizi nyaya iyi yechipo chiripo nyaya yekuti zvoto kuti maprice edu aite stabilize stability yemaprice inobva kuma kuti tingatine foreign currency haisi nyaya yemaUSD zvinoto kuti nyika inake asi kuti tofa kuti ne production Zimbabwe chidisina productivity we tine importa zvakawanda zvikuru kusanganisira zvinosangana negorosi wheat tine importa mafuta kunjisa kubikisa nawo tine importa mukaka it's not of saka zvinhu hosha iyoyo inofokurapwa nekuinkisa production so a currency is dependent on the productivity of a country and also confidence in nyika so whether you are using US dollar Zimbabwe dollar kana kuti any currency in the world haisiri nyaya yacho nyaya yacho ndokuti we need to work hard as a country and the main entrepreneurs to produce goods and services if you are importing how can you make your currency strong it means that you need more foreign currency so chokwadi chekuti izvo we just need to ensure that we manage our production levels and we manage our confidence levels those are the two parameters that are influencing the currency in Zimbabwe
Tiri panyaya iyoyo yamataura yekuti panodiwa kuti paive neconfidence mukufambiswa kana kuti vanhu vavimbe nekufambiswa kuri kuitwa zvinhu munyika zvii zvingaitwa zvamuri kuita imi sagavana kuti muone kuti izvi zviri kuitika
confidence in Zimbabwe is far wide and ndo zvakawanda chokutanga tofakwa kuti nanzi unit of purpose tofakwa kuti social cohesion it's like a teamwork We need to have a very strong team in Zimbabwe. Kuti zvifambike zvakanaka. Zvinoreva izvo kuti maZimbabweans takasanganiswa pamwe chete, tete maentrepreneurs zvakanaka tose, and at the same time tichiita kuti tite minimize. I can just say a little bit of bad news in Zimbabwe is very important. We have every time when you read the newspapers, the social media, it's all negative. So instead of producing or reinforcing negativity, we need to reinforce positivity in Zimbabwe. So at the end of the day, such things will be very important. So less of bad news is very important for increasing confidence. Disinformation, misinformation, those ones need to all be minimized. First and foremost, those are very critical. Then, of course, as I said, obviously, you also need to ensure that at least we'll be able to learn to feed ourselves, learn to produce to feed ourselves as a country. These are the critical issues that the country
We're hearing there from the Reserve Bank Governor John Mangunjika, who was in Washington this week. He's attending the IMF and World Bank meetings, and at that meeting he was at the MESME meeting, which had finance ministers and governors from 14 African countries meeting to map the way forward for Africa. But when we asked him about the bond note, as you noticed, he literally just said the bond note is not the problem, but the prices. So PJ, very interesting answer there. Mm-hmm. And I tried to push him to say, but what's going to happen? Are you going back to the Zim dollar? He categorically said, no, not really. So interesting to watch.
Yeah, but Mr. Mthuli Ncube said that basically the RRTGS or the bond note is the Zimbabwean dollar.
Mm-hmm.
So a little bit of contradiction, I don't know. Siyalambulela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho esihluza khona indaba ezibathelane lenhlupo lezankathaze nganye lokuphumelela kwabomama eZimbabwe. Namhlanje uhlelo lwethu sizanika lina abalaleli bethu ithuba lokuthi litsho imibono yenu ngokwenzakala elizweni. Khathesi umnotho welizwe ugugudekile kakhulu. Isizindo semali lokhu sisiya sisiwa mihla ngemihla, engxenye ngehola ngehola, ngoba sikunje intengo yesinkwa ekade lidola ekuqaliseni komnyaka khathesi isingamadola alishumi lanhlanu $15 ilofu lingalinye. Osokusenza imuli eziningi zingenelisi ukuthi zidle ukudla kwekuseni, ukudla kwemini, ukudla kwantambama, esikutsho ukuthi ukudla okukathathu ngelanga. Abantu abaningi imuli eziningi sezenelisa ukudla kanye kuphela ngelanga, kungaba engxenye emini kuphela kumbe ntambama kuphela. Lokho kwe-breakfast, lunch, le-dinner akusatholakali kangako ezimulini eziningi. Kuthi ke abanye abathengi bathi bona ngabe phela uhulumende uyabuyela ekusebenziseni idola leMelika okuyikho okulandulwe ngusibalukhulu webhanga lesizwe akade ikhuluma loMavelas kumzuzu oyedluleyo esithi yena hatshi alokhu akwenzakali. UMavelas uphinde waxoxa njalo lomphathintambo wezemali okhona pha eWashington DC eMelika elande imihlangano eye International Monetary Fund IMF nganye le ye World Bank ephathelane lezemali engomunye wabaphathintambo abalishumi lane abangu-14 abadabuka e-Africa ababuthene eWashington DC ukuthi bazohlaziya ngodaba loncedo lemali izikwelede nganye lentuthuko nje yomnotho yamazwe yabo nganye labo sibalukhulu bamabhanga esizwe okugoqela yena ke umnumzana John Mangujka Reserve Bank of Zimbabwe. Uncube uhle watsho wathi yena hayi akubuyelwa kudola leMelika kuzaqhubekelwa phambili, sokumele kuphunywe le nhlelo njalo kube lokusebenzelana kwabantu bonke ukuthuthukisa idola leZimbabwe silisekele ibond note lona lelo leRTGS lakho konke okunjalo ukuthi lithuthukiswe njalo libe yimali esetshenziswayo. Singaba lelizwe elinjani elingelamali yalo? Yikho kutsho akukancube. Ngaphambilini kuliviki ngolwesibili eleZimbabwe liyenelise kumanyana lamanye amazwe omhlaba jikelele ekunanzeni usuku lokuqakathekisa umsebenzi owenziwa ngabesifazane abahlala emaphandleni olwe-International Day of Raw Women. Omama abaningi bemaphandleni bekhala ngobunzima ababhekane labo empilweni kungenxa yokutshabalala komnotho elokhu esikhuluma ngawo lamhlanje. Besithi olwabo udubo luphethwe kabili nxa kudathaniswa labanye babo abahlala emadolobheni. Sibe lethuba ke lokuthi uNtungameli Nkomo weStudio 7 axoxe lo nkosikazi Sthembiso Nyoni, umphathintambo obona ngendaba zabesifazane kanye labasakhulayo ngalelo langa.
Iministri yamisa-ke kwema-provinces wonke sifake okuthiwa ngama-service centers sisebenza le-Indian government ukwenzela ukuthi labana abafuna ukuthi benzelwe izikotshikara, abafuna ukubazelwa ama-furniture, abafuna ukubazelwa konke nje okwendlini le-metal fabrication kube seduze labo khona ngale. But omama kumele ukuthi babambane babe ngama-cooperatives balime ndawonye bese bethintha iministry yami izinto zabo zokusebenzisa ziphakanini. Le mali futhi silayo through the Women's Bank ukuthi omama bafuna ukuthatha amaloni bazothatha bencedisana ngama-projects abo.
Kudaba lwe-Women's Bank lapha, ungabachasisela omama ukuthi baze bayithole leyo mali kumele bakwenze njani?
Omama ukuze bathole leyo mali kumele babe yizigoqolongane, babe bathathu kumbe badlule lapha. Noma lapho wedwa ungahamba usiya kweboleka imali, but i-microfinance yile imali ebolekisa ukuthi kumele uyibhadale masinya masinya. Uya-aplaya, uvule i-akhawunti, ubuse ubhalela-ke ukuthi uthole usizo. Usizo lwakhona luyatholakala masinya. Siyancedisana ukuthi omama bangazibama isikhathi eside. Omama abaningi bacabanga ukuthi ungavele uvule i-akhawunti sokumele ukuthi uphiwe imali. Ukuvula i-akhawunti yukuthi lapho imali yakho siyaproviwe bayifake ku-akhawunti yakho. But kumele ukuthi ube lento oyenzayo, ube lesisungulo. Yikho-ke sithi omama abasebenze ndawonye. Ngeke ngaba se-Plumtree ngayahlangana labo mama bezugogelela abagogelela imali zabo ndawonye, abanye sebethenga izigayo, abanye sebethenga ifenitsha, abanye bafundisa abantwana. Lapho susiya ebhenki usulesisindo susiyayithola imali ethe xaxa. But ke siyalikhumbuza ukuthi siyali-encourage ukuthi khonokho kuqala ugogelela imali kuncedisa ukuthi vele ube lengqondo yokuseva imali, ube lengqondo yokusebenza, leyokuhlonipha imali. Ayikhona imali ukuthi ungayibamba uhliyisebenzisa, uyibambe uhliyisebenzisa. Akuyenze ukuthi kikuphilele, ikwenzele ukuthi kusasa ibe ningi, ikwenzele umsebenzi ophakemeyo.
Lapho ke sizwe unkosikazi Sthembiso Nyoni, umphathintambo wendaba zabesifazane kanye labasakhulayo, lapho ke wekhuluma ngenhlelo zosizo olungatholakala kuhulumende nxa abesifazane befuna ukusungula imisebenzi yezandla, amabhizimusi amancane kanye lamabhizimusi amakhulu. Inhlelo eziphathiswa ngemali ngabamabhanga zikhona eZimbabwe. Nxa kuyikuthi awulalo ulwazi olupheleleyo ngalezi nhlelo, ulakho ke unkosikazi Inyoni uthi yena likhululekile ukuze lize kugatsha lwakhe libuye lizothola lolo lwazi. Sibekele inhlanhla njalo yokuxoxa lo somabhizimusi unkosikazi Inhlahla Sikhunyana Mangubo owePlumtree.
Ninje ngimama ole business sibili kodwa ubunzima esengilabo lapha kakhulu. Ama-license bengihluleka ukubhadala le mali encane bethi besibhadalisa izulu. Namhlanje ayakhuphuka ayachaya ekhanda le. Angisenelisi khona ukuthi ngisebenze ngiphinde ngibhadale ngale license ngiphinde ngithengele abantwana ukudla ngigqobise yonke into. I-license nxa izafika ku-5,000 mina yona i-$100 ngithatha umnyaka wonke ukuthi ngiyibambe fowethu. Kubuhlungu kakhulu lokho uhulumende esenzile kimi.
Utsho ukuthi yi-5,000 ilayisensi yesitolo.
Ilayisensi eshopu asikhuphulela abathi bafuna ukuthi siyebhadala ama-5,000 per term. So lokho kuyasisinda kakhulu. Ngapha esikolweni abantwana labo iyakhuphuka ifees yabantwana every time. Bafuna imali esifika kubo-$150, so asisakwazi ukuthi senze njani. Njalo okunye sokungani kuyahlupha. Aba thina singabe sidobhe lokho ngamarandi nyana siyabe sikutholile sisiyabhadala esikolweni ngakho. Basika bethatha amarandi lana esisitshele ngamabhondi angatsho lutho. Kodwa ireceipt yomntwana ibhalwa ngebhondi ngedola ngiyamangala ukuthi irandi lelana liyangaphi kuhulumende liyayenzani kimi ireceipt ingatshengiselanga ukuthi ngibhadale ngerandi.
Lokho bekungunkosikazi Nhlanhla Sikhunyana Mangubo owePlumtree ongusomabhizimusi khona ngale ekhuluma ngenhlupho ababhekane lazo. Sizolinika abanye abesifazane abeqogelela abohlelo lweqogelela ngokuya kwezikhathi. Marvelous, we heard there from the Minister of Women's Affairs and Youth, Mrs. Sthembiso Nyoni. She was basically speaking on the International Women Day of the Rural Women on Tuesday, which we marked on Tuesday. She was basically saying there are some programs that they have to fund projects, women's projects. If women could only approach her department or her ministry, they could get some help. Because she also even cited some projects in Plumtree, which are doing very well, called the Kokelela. We also spoke to those women from Kokelela, who will give you the interviews later on. And Ntungamile Nkomo, thank you very much. He spoke also to this other businesswoman in Plumtree, Mrs. Nhlanhla Sikhunyana Mangubo. She was also lamenting the problems that they are facing as small business women.
Very good day today. I would also like to pay tribute, as what PJ said, to the rural women who were honored earlier on this week in their International Rural Women's Day. Aiwa muchirongwa chedu chemadzimai tinokuchingamidzai vese vari pano vari kuteerera kana vari kutiona pazvivhitivhiti. Nhasi tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika tichitarira nyaya dzekukwira kwemitengo. Tinoona mhuri dzakawanda dziri kuchema chema idzo dzichiti hadzichakwanisa kuti dziwanikwe dzichidya zvaiitwa kare, zvokuti unonwa tii mangwanani wodya sadza masikati wodya zvakare manheru. there and put three basic meals. Yes, yes, varu to you. Uka kwansa kunge uchwana uchijiga one meal a day. Izo zondo zuri kuteita murizaka wanda varu kuti iwo chingwa. Chiri kudura parizino. Price ya tanzwa nasi yanga iriyo 15 bond, which is $1. Saka ndo varu kuchema uchiti, zimwe murazisi kugona uti ziwani kwezi chitenga. Chingwa icho chipa mario iri kutaurwa. Takaita rombora kana kazvakare imo muno mu Washington takawanikwa tichikurukura nava governor ve Reserve Bank va John Mangunji tichivabvunza nyaya iyo yebond kuti ko nyaya yebond iri kuchemedza veruzhinji pane zvamuri kugadzirisa here vakati ivo hapana mukana wokuti nyika idzokere kuenda pama US dollars asi vari kuti ivo ivo navantuli ncube vari kutoti mari yeZimbabwean bond ne yatova currency imomo muZimbabwe asi havana kuzonyanya kutaura havo zvakawanda asi ndo tenge tiri kukurukura ipo pano kuti muri kuzvigona sei regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai takataura isu nemudzimai ari ku South Africa ari kuchema chema ari kuti iye pari zvino akungoshandira kuti awanikwe iye achitumira zvekudya kumusha regai tinzwe kuti vari kuti chii
kulokutokozwa kumangalisana ngoba abantu abanenge ungavanika imali yokusungula baya yini
My great Funanku Pretoria Centurion.
Taura it is.
First and foremost, when we Zimbabwe, we should be got to And if you got to go to the South Africa and the next shot could see what is the next move for us Zimbabwe. Because, like, for example, in 2007, we later said that in 3 months or so, I'll be going back home. Maybe I'll be going to Samaria. It be good. Thank God we could see no nature. It be good. It be But you have to know that Iowa, it's a new power. You can get that from zero. You can go to which coro. And the coro church will give you some big water of Santa Bassari. It's not at the moment. You never come back to Kuba Trana and Awoku to Vara Kansukurama. Because my dear sister, it's still from Pretoria to the Nekumba. Had you not want to give some big mathematics in your own, you should have to Mirava Kumba to Vajiki. And when you think of that, it's that life. Because at the end of the day, at least they are having something to eat. Maxine must get me money. I'm going to see 2008. But in any watch, I'm going to put it for you and the chapter from the open one. I'm going to shine and look in the green and shower no cheese and turn on the dollars before.
Aiwa apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai ari kuPretoria muSouth Africa ari kuchema chema achiti iye pari zvino ari kuti haana chaanofungidzira kuti iye achasiya senhaka nekuti pari zvino vari kutoshandira ivo kuti vawane mari yekutenga chikafu chekutumira kumusha ari kuti chaanotozoregedza kutumira chete iyi matomati nehanyanisi asi regai tinzwewo vari muZimbabwe madzimai kuti vari kuzvigona sei tataura nemadzimai maviri regai tinzwe kuti ivo vari kuti chii
And it was Zimbabwe and Dr. Tabby. I don't know what I'm going to do. My price is unless I don't issue because the Kuna my price are more queer every day. So I got to go to the business too, but it means in Gandhi and I got to the Murunguang, Gandhi Shandir. So in Maria Chiru, you look at Magandi, but it's especially in the scarf to use wood door. So you know that is none of the Tingrema grocer. I'm not Tingo to South Africa. So I'm going to go out to Panama, no Tingo South Africa, Mugosa, or the Tingera, or Vadis. Kupo Marie Murio, Magosa Rakia, Zaka Vad, because the Tanger one in Muru, the Ramu, the Latin and Chakras with Tanga and Mariam, because Marianga is Jakuan, Kudopin, and Supreme and Tingro, Magazongo, Transindo Tangera, you know what also to poor Marie with the Tango Murio and Marie with transport. Saga, as it's one row, a duo, the Murio and the Rudura show, I think, seniors, Riman.
Mhm aiwa ayo mashoko kumakukutu chaizvo anti muri kuona nekuti vamwe vakauyawo pana pavakanzwa zvamuri kuitawo pamwe vanogona kubatsirikana wovotaurawo nevavanoshandira zvii zvimwe zvamuri kuita semadzimai
zvinhuzvinhuzva zvatingatomboita kungoshanda chete kuzi kutengesa kunoku kwako kunorambidzwa kana kuti uite raundi chero chero hakuna munhu angakwanisa kukupa mari kuzi mari yacho haichatomboshande saka kungoramba tingoshandawo izvozvo panga zvakanaka yaitawo zvokutengesa netobudawo out ndichidhogo ndonotengesa mumapurazi zvinhu zvaifamba zvisingaiti but ezvino zvinonge asichatombotodokandakanoti nhasi ndikahodha mangwanati ndinotengesa dzinosvika purizi yeye yandidotengesa naye achashanda mari yacho inenge inge yatisisisashanda saka ndakatombomira kwangomira nengoshande ikoko mari yato dzisingatenge dzinongotengawo ndingango dzinongotenga sipo chechi kana matemba zvavo saka vamwe vangu tongozodya vane vamwe varungu manje vana tsitsi mande vane tsitsi vaikwanisangotiwo otengerawo inonzi chikafu kuvashandi vavo vovapo wapo mari kutengwa muriwo zvezvirinani kuzi kunokuzi varungu vazhinji ndizvavari kuitira vashandi vavo kuzva kuti ah zvinhu zvacho zvaoma tikasodaro ngatitokurayiwo nenzara kuzi mari dzatikupai zvishoma saka vazhinji vokunokwandogana ndizvavari kuitira
Ipedi makadiwo.
Tiripo tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiwo Matasha ndiri muHarare.
Ehe, taurai tinzwe sister.
Upenyu huri kurwadza vakuma vavo. Zvinhu zviri kurema muZimbabwe vakangodzinga tongobata kamari vakutonga kuti mari yaperera kuchitafu. Hapana zvimwe zvinhu zvatichagona kuronga kana kuita kunze kwechitafu.
Saka pane zvimwe zvamuri kuita here semadzimai ndoziva kuti kudhara vanhu vaimboita maraundi emagrocery zvimwe zvakadaro kuitira kuti muri rarame zvii zvimwe zvamuri kuita zvingabatsirawo vakateerera
ini ndiri hairdresser saka tinotanga maraundi aya tiritotanga maraundi ekutengerana magrocery tinhasi tikatengerana sipo kusiriki rikapera totengerana kana shugawo shugamaya rikapera totengerana raisi kungoti vana vaone chekuisa mudumbu nekuti hatisi kutengeka munhu uri kuenda zvinhu zvacho
Aiwa apo tiri kunzwa kubva kune madzimai tatanga kutaura nemudzimai ari muSouth Africa tichizoenda tichitaura nemadzimai maviri vari muHarare vari kutaura ivo kuti zvinhu zviri kuoma asi vari kuedza nepavanokwanisa vamwe vati ivo vakutotaura nevarungu vanovashandira vavanoshandira kuti vatengerwe chikafu kubva kuSouth Africa kana imomo munyika asi tinochingamidza zvakare vari palive stream yedu pari zvino paVOA Shona pana Trust Chipanga ari kuti good evening VOA team Simon Beta ari kuti hanzi haasi kufara nezviri kutaurwa navamangunjika navancube Sabelo Shonga ari kuti hatisati tati yesterday he instructed his lawyers to come out with ways to change the current constitution to two-term president hold tight ndokutaura kuri kuita hanisi kuzoti vari kutaura napa asi kunyorwo kwavaita Moses Beta hanzi ndiri kuno kuJohannesburg tonderai batawo vari kuti vakoma aiwa makadienyu kwamuri ikoko kana muchida kuti kufonerei nyorai namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti mupinde muchirongwa hataona Tabitha Manyoni tambotaura nemi maisa namba tichakufonerai Simon Musenge hanzi I'm watching you from Joburg good evening ndo vamwe vari pana pasikati vese vari pano kana muchikwanisa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti mukapinda muchirongwa hama neshamwari dzikunzwei PJ
ye oti ke ngiyamukele labo esihamba labo ababukele ukuhlelo okwamanje kunkundleni yebulenjini yeFacebook yokuxhumana ekhasini lethu eleVOA ndebele kulo sikhumbuzo omlalazi othi ladies crack on thulani gumbo yena ke uthi control your fuel prices first mgcini nyembezi uthi siyabonga for this platform uClemens Mzola Dube uthi video ayikho inhle ke yaphazima yaphazima kodwa ngilethemba lokuba sebelungisile okwamanje uDanisa Blessing Dube uthi sisonke izani yehluleka full stop kube lo ndlela Dube ukuthi asisonke nani emsakazweni hayi siyabonga sibili Dube sikhumbuzo umlalazi uyaphinda njalo ukuthi at what interest rate leyo loan ngilethemba ukuba ukhuluma ngeloni ebikhulunywa ngumphathintambo wendaba zabesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni ulakho ke ukuthi ubathinte ngocingo kumbe uye khona ngale egatsheni olubonayo ngendaba zabesifazane baza kuphathisa ngolwazi olupheleleyo olwamaloni lawo okhuluma ngawo uDokas Hobe is watching with you okethiwe Ncube amachono basakazi hayi sitshonile ngempela kulabo ke asebengene uhlelo abasibukeleyo kuFacebook ekhasini lethu eleVOA indebele share nini phela labanye sibukele sibanengi nxa njalo ufuna ukuthi sikuthinte ngocingo faka inombolo zakho zocingo khona lapha kuFacebook nxa ungelandaba lokuthi abantu abaningi babone inombolo zakho zocingo kuthi ke izakhamizi zemangwe lebulilima zamukele ngenjabulo usungulwa kombukiso oweqogelela expo bethi lolu hlelo olweqogelela soluthuthukise imuli zabo lwehlisa obuyanga osokwenze inengi lemuli ezingamalunga ohlelo lweqogelela zithole inzuzo yokuziphilisa alizizweleni omama laba bezikhulumela
Kulokuthokozwa kumangalisayo ngoba abantu abanengi ungabanika imali yokusungula bayayidla. Kodwa labo mama banika imali yokusungula bayikhulisa, uzwa kuthi abanye balama 50,000 rand kumabanks abo, abanye balama 100,000 rand. Okutsho ukuthi sebethenga izigayo, sebephayiphe amanzi, bawafaka ezindlini zabo. Konke lokho kuyathabisa kakhulu, kuyatshengisela ukuthi abantu bangabambana, babe njengonye, babe lakho abafuna ukuthi bakwenze isizwe siyaphumelela. Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi bobaba, ukuze umama aphathiseke aphumelele, kutsho ukuthi ulo baba omncedisayo, ubaba omsekelayo, ubaba omsupportayo. Omama abalobaba abacindezelayo bathwala nzima ukuthi bayifike kulabanye khona. Ngakho ke sibonga ke ukuthi omama laba balobaba abancedisayo.
Ugelela uyasincedisa kakhulu ezimpilweni zezimuli zethu nezimpilweni zethu. Sinihlelo esingazo siyancedisa. Bakhona abanye abantwana ikakhulu ezikolweni abaswelayo. Zikhona izintandane ezingela abancedisayo. Lazo lezo zintandane siyazincedisa. Nxa kuyikuthi singabantwana bengelalutho esikolweni bebayabhatalelwa, siyakwanisa ukuthi singabomama sithenge amabhuku sawahambise esikolweni. Ayancedisa labana abantwana abaswelayo. Siyahle sibatshelele ababalisi ukuthi amavalentise abantwana abaswelayo, abantwana abangelabazali njengabomama.
Asisasweli imali kukhokelela ngoba siyakhokelela. Kathesi sinenkukhu zethu esinazo ukukumakhaya esizifuyileyo, siyazithengisa. Zezinye ziyayenza amatsiyani, sithengisa sobe siyenza njalo njalo sisiya phambili. Kathesi ngathi sikhangelele ukuthi i-tuckshop yethu iphumelele.
Ye labo ke ngabo mama abohlelo lweqogelela, kodwa ke obe ngumqalisi ziba laphana kube ngunkosikazi Sthembiso Nyoni ekwethekeleleni kwakhe ePlumtree. Siyabonga ke uAnastasia Ndlovu owenelise ukuyafika embukisweni oweqogelela Expo walonyaka osungulwe lonyaka. Abalethemba lokuba abesifazane abaningi bakulumango bathi bona balethemba lokuba suza kwenziwa ngomnyaka ngomnyaka umbukiso lo weqogelela Expo. Iningi labo ngamalunga amaqula kumbe ngithi amaqembu aweqogelela chithekele emangweni wonke webulilima kanye lasemangwe. Iningi labo ngomama abazi hlaleleyo ngekhaya kodwa ke besenza imisebenzi yezandla yokuselela imoli zabo. Limzwile unkosikazi Nyoni laphana isithi amanye amalunga iqogelela balezimali emabhanga ezingafika kunkulungwane ezingamashumi amahlanu zamarands, 50,000 rands, abanye bale 100,000 rands, ukuthi inhlelo zabo zeqogelela zikhanya ziphumelela okwamagama.
Aha.
Kulolunye njalo kulenye
people are asking like what were the people saying, because that sounded very interesting, but can you back announce what was going on, because we heard some people very excited about some project. What were they saying so we can move on?
Basically those are the women from the districts of Bulilima and Mangwe who formed groups, cooperatives for generating income, and they are saying these income generating projects are really a success. And Mrs. Sthembiso Nyoni also visited the expo, the Kokelela Expo, where people were just exhibiting whatever they are doing in that area, and she was impressed, and she was saying, she has heard that some people have got actually 50,000 rands in the bank, some even 100,000, and they are running projects like even milling, rearing poultry, and so many other things.
Kunavo varikubva kupinda muchirongwa mamuri kunzwapo Sisi PJ varikutaura ivo pamusoro pezviri kuitika kune imwe nzvimbo uko gurukota rezvemabhizimisi achiri kutanga amai Stembiso Nyoni varikutaura ivo kuti vakashanda nemamwe madzimai ari pachikwata chinonzi Gogelela.
Kokelela.
Saka vari kuti ivo madzimai aya vari kuita zvinodadisa asi tiri kunzwa kuti tine muteereri asi regai timboverenga zviri kutaurwa nemi vari pano paFacebook page yedu tiri kuona vazhinji vari kunyora pfungwa dzavo vamwe vari kutiwo vada kufonerwa tine madzimai akawanda vanga vari kunyora kuti vada kufonerwa saka tiri kuedza kukubatai panhare kuti tinzwe pfungwa dzenyu chirongwa ichi ndechenyu Nicodemus Matariro hanzi muri seiko masisters angu aiwa tiri wadi isusu Tabitha Manyoni ari kuti ndifonerei vachibva vaisa ivo namba dzavo George Denner hanzi makadii palive talk ndiri kukuonai ndiri paSouth Africa kuWestern Cape Zanu yativuraya vedu wee tochemera kupi tiri musango hanzi komwe yawana mbuya nehanda nasekuru kaguvi wadiwo kupfeka matiri pamwe vari kutaura hanzi isusu kuno kutatambura vari kuSouth Africa kwavari mukoma ava Solomon Mutando kwavari pano vari kuti vari kutiona vari kuJohannesburg kuSouth Africa mukoma Tokani Hlabangana vari kuti ivo vari kuda kuti titaure tichiupawo mukana kune makolas kuti vapinde pachirongwa hanzi introduction yenyana sister marebesa aiwa tinokutendai tinoziva nhasi taida kuti timbonyatsopa mukana kumadzimai nekuti ziva rinopichendere madzimai saka tinoda kuti madzimai kana muripo nzwikai mavoices enyu mutaurawo zvamuri kuona kuti imimi muri kuzvigona sei tinoona kuti zvinhu zvakaoma munyika zvechokwadi asi taona vamwe vachiuya pano vachitaura ivo kuti vari kukumbira vavanoshandira kuti vavatengere zvokudya uyezve tikaona vamwe vanga vari kuti ivo vari kuita basa rekuru kamusoro nezvimwe hairdresser vachiti ivo vanoita mukando wekukandirana kuti rimwe vhiki vanokandirana sipo rimwe vhiki vanokandirana zvokudya ndo zvimwe zviri kuitika panapa saka kune avo vari kupinda muchirongwa nyorai namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikufonerei nhasi tiri kutaura isu pamusoro pemakwiriro ari kuita zvinhu munyika nyanya panyaya dzezvekudya PJ.
Yes, kubekela phambili ngohlelo lwethu sisameleleke ukuba lisithinde ngocingo ukuze lingene lani kuhlelo wothani ke silinike okunye esilakho unkosazana sikhululekile moyo ukansila kaward 17 kobulawayo useSweden sikhuluma kanje ehamba ngohlelo lombuso wabanengi lokuthuthukisa amadolobho yena-ke umele iZimbabwe njalo uhlanganyela labavele kwamanye amazwe kuhlelo lokufunda ukuba eleSweden lona liphatha njani intuthuko yamadolobho kanye lokuthuthukisa inhlelo zikaZulu.
Salibonani balaleli, mina ibizo lami ngingusikhululekile moyo ukansila kaward 17 ogoqela iphumula North Methodist St Peter's Mazwiro besinyoka leGreen Gables kobulawayo. Ngikhuluma namhlanje lapha ngiseStockholm, iCapital City yaseSweden. Ngihamba ngohlelo olwe ICLD, Swedish International Center for Local Democracy. Uhlelo oluthuthukisa ama-local authorities wonke womhlaba. Ngilapha ngimelele iZimbabwe. Sizofunda njalo sibona ukuba iSweden local authority yenza njani izinto lokuthi isincedise ukuthi sithuthukise ama-local authorities ethu. Ngifike namhlanje eStockholm njalo ngikhona okwamaviki amabili. Ngiyabuyela eZimbabwe mhla ka 28 October. Uhlelo lolu ngithemba luza sincedisa ukuba sithuthukise ama-local authorities ethu, sikhulise amadolobho ethu ngendlela ephakemeyo ngoba sikhangelele ukuthi singabona sifunde ukubana iSweden isidevelopho kungakanani. Okutshengisa ukubana siyabe sifisa ukuthi sibe kwazi ukukhulumisana lezakhamizi ngokuphakemeyo, sithole abathi ngesilungu i-good communication skills, sithole lokho abathi ngesilungu njalo yi-new technology in service delivery, ukuthi sibone indlela yokuthuthukisa amadolobho ethu ku-technology ukuthi sibe lathi ngamadolobho aphakemeyo. Okunye njalo ukuthi sithole amacebo amatsha azayenza ukuthi uBulawayo lamanye amadolobho ngoba singamakhansila aphuma kuma-provinces achiyeneyo. Sikhona lapha simelele iZimbabwe ukuzofunda ukuthi sisuke lapho siye kusebenzisa siye kwenza ngoba sikhangele ukuthuthukisa iZimbabwe.
Lo kwebe kungunkosikazi unkosazana sikhululekile moyo ongukansela ka ward 17 koBulawayo.
Yes, we have a caller. Hello caller. Hello.
Hello.
Makadiko. Aiwa tiri wadi tripsora nani uye zvemuri kupi?
Natabeti paZimbabwe.
Aiwa taura itinzwe manyoni kwakamira sei ko zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Ah, nzara iri kuno kuma 1 choche inotorwadzo. Uye zvindatorwadzo izvi ndichitona pa ZTV president vachitotora kuti autoi webirasha nemuni kuro mabusiness vari kukwidza mitengo ivava zvatotirodza kuti zvino president zvavari kutaura kudai vemabhizinesi vachabva vatovhara tikatsvichi tikubatsira hama dzedu zvandirwadza sinoita tuti ye madoctor dzokai kuchipatara tetichitaurirana mari dzenyu tinozokupai maveko ikoko nekutorai hama dzenyu makasaenda kumabasa apa iyo ndokuti vakataura kuti makakwidza moga vakataura futi zvinonzwa kuti vanonzwa takwidza fio but nhasi vakutaura zvinorwadza izvino zvikuno kusima zvinhu zviri kudhura chingwa chocho kuno kwandogara nini
kuchiri kuita mari
17.50 cents.
Saka pari zvino muri kuzvigona sei nokuti vamwe vatambotaura navo vanga vari kuti pane kuti vaite zvekudhara zviya zvekudya kuti munodya mangwanani masikati nemanheru vamwe vari kutocharika dzimwe dzenguva nekuti panenge pasina zvekudya. Imimi kwenyu kwakamira sei?
Inini hanguva ndakazviona kuti ndiri kushanda zvekurema kwepeyang haisi kukwana. Ndakaudza murungu wangu kuti inini medhemuka peyangu yemangundipa haisi kukwana. Saka inini ndinee mandipa peyangu hanguva muchiti pamunotumira ano kunokonanzi vana malaicho kusouth africa uku pamunotumira chikutengere chikafu chenyu munditengerewoko dzinini kunoku handichazvigona kuti $100 yakukwana zvinhu 2 kana unokwana sipo nemafuta ekuzora asi aiyati 100 saka ndikazotini haisi kundikwanira saini pamunongona unotenga munditengerawo zvisine murungu achakazvinzwisisa ndobva angotiwo sekudaro saka grosari ndiyakutomira izina nongondipiwo mari yekuti o inonotengawo muriwo pakaita emergency ndinomuudza kuti paita emergency ondipa nyange ndapizo ndatomboda ndamboenda kumusha zvikanzi mari ndakamuudza kozi nini mari yacho yekuti ndiende kumusha chako chako kuti yangu nini aikwani kusakodi kunodhura mabhazi ari kudhura singeti kombi checho svika pandobva svika paespigedi ikurova $10 saka ndo zvisimboita kuti izvozvi vatiri kushanda kandipiwa nzira tisi kuti ari panguva yakaoma nokuti zvinhu zviri kukwira every day ndikudzo chinhu chese chiri kukwira bva transport school fees atesetitotase ava mai vatotaura nyezvimukanyira zvimodho zvavanobika hapana zvinokanyira nemuchinobikirwa pachizambia vari kunyepa ivava vanonzi sembisonyona
manyoni aiwa manyoni hatibvumidze panapa kuti vanhu tituke vanhu nokuti isusu tenge tisingaziwo kune vamwe zviri kuvabatsira nekuti sekutaura kwanguva kuchita handipj vati ikoko kuri kuitwa izvozvo vanhu vacho vari kuti zviri kuvabatsira saka pari zvino tombosiya ivavo vachiita izvozvo toda kunzwa zvamuri kuita imimi asi ndikunzwa kuti ipedzisai zvenyu kuti saka kune mamwe madzimai wakateerera ndezvipi zvimwe zvamadzidza panguva yekuoma kwezvinhu zvavangadzidze kwamuri?
Nini chandadzidza ndechoti kana zvinhu zvakanaka kana kutora paspoti hakoka kune mabasa woenda hako kumwe kunze wobuda hakoenda kozi kugara munomuti chokwadi hapana inini hangu ndaimbotiwo zvinhu zvakanaka ndaimbotengesawo nekutiwo marounds ekozi taite marounds e240 but taitenga zvinhu zvakawanda sterec but zvinezvitikita marounds ema6 months but ezvinezvi hatichakwani manjetiite but asiya saka ndinongoti nemamwe madzimaiwo kana womunemwe mukana dai mambosuduruko kana muchiri kushanda mombotsvagawo zvinhu zvekuti kana kurini
ezvinozvi kutoohodha madomasi bhokisi remadomasi kumbare raakuita 7 bond kabhokisi kadiki kaya saka kuti uzoronga pamusika ka seni ndiri kuriroonga izvezvi idhola iti hakuna ari kuyauzotenga masirashu.
Mm-hmm.
Abando kena zeti peka kuta $3 bond kana ngeka ne 6 masirashu.
Mm-hmm.
Saka zvato omesesa.
Aiwa, paka oma, tinukutenda icha izvo. Rambai muripo panhare timbotora vamwe kola. Hello kola.
Hello, makati izvo.
Tiri wadi tukutaura nani uyezve muri kupi?
Na Gladys Mujikeni ndiri kuno kuBulawayo.
Kwakadii kuBulawayo?
Ah, kuBulawayo kuri nani asi kungoti zvinhu zvaoma mazuvano.
Saka muri kurarama sei? Zvii zvamuri kuitawo semhuri kuedzera kuti muri iwanewo chekudya nezvimwe zvakadaro?
Inini zvangu ndinoshanda asi ndichishanda kudaro ndiri kupota ndichimhanya pamesina ndine passport.
Mhm.
Ndichinohudha nyama masauces ma 2 kg. Ndouya ndichitengesa nerand andichachaji nebhondi. Ibhondi ukati wabva kunohodha wobva wachaja wasiya wataura purize paunodzoka bhondi riyari hachakwanisi kutenga randi. Saka ndinongokurudzira vanhu kuti ngavaite kunohodha zvinhu zvavo vachitengesa nerandi. Vamwe vari kutengesa nemahuyesi chaiwo. Kana kunohodha futi anonzi madomasi, mabhokisi emadomasi, kunorimwa madomasi kumapurazi uku. Itiwazoshandisa train kuchiredzi ndosvika ndohodha ikoko ndodzoka kuno ndohodhisa pamaketi. Mari yangu iyoyo ndobva ndaichinja ndobva ndaisa kuforex. Ndine mwana ari kuabroad kuuniversity, saka zviri kutondibatsira zvakanyanya. Uye ndine musika wokutengesa grocery panze, ndine munhu anondimiririra. Ndinohodha masefi, mavhasedini, chinhu ndinongobata kwese. Nekuti ndikabata uku ndikawana uku ndikawana uku ndikabatanisa, mari yangu ndoisa kuforex.
Mm-hmm. Aiwa, mashoko makuku. Tumunotaura here isiNdebele kuBulawayo?
Ah, ndisati ndakugona zvangu, handisati ndane nguva yakareba.
Aiwa, pakanaka pakadaro. Tinokutenda ichaizvo kunge manga muinesu.
Uye ndanga ndichida kumboti vane madzimai vasaite zvekusarudza mabasa kuti vawane capital yekutanga business. Chero kanzi yaundisukire yaundiwachire, ngavangozviudza kuti chandiri kudai mari. Ukabatanidza batanidza tumari itotwo, unotanga kutanga bhizinesi rako, zvinotokuitira.
Saka imi mungati hamusati maenda zvenyu, mungati imi munhu angada mari yakawanda sei kuti atange kabhizinesi uko kune mamwe madzimai akateerera pari zvino?
Nekuti inini kwandiri kuhodza mabhokisi emadomasi ari kuita 50 bond pebox pecrate. Saka ukawanawo like 300 kana 400 ndoye ndanikati ndoye pasi 300, but usually ukawana 1000 bond at least it's reasonable.
Aiwa, tinotenda chaizvo makwaniso okutibatsira kuti nyatsonzwisisika zviri kuitika ikoko. Muve nezuva rakanaka.
Tinotenda, maita basa.
Bye bye. So PJ, a very interesting contribution there. Actually, we had two, one from Tabitha Manyoni, who was lamenting that, you know, the price of bread is really not working in her favor, but she says she has asked her employers to buy groceries for her and her families so that, you know, she doesn't have to incur that cost because her employer, you know, sends Vanama Laicha to go and buy in South Africa. And then Gladys came on the line and she said women mustn't choose the kind of work that they do when the economy is bad like this. If someone says come and wash my clothes, do it so you can raise a bit of money. She says she actually goes to Chiredzi, she's in Bulawayo by train, she orders some tomatoes there and then comes back and orders, you know, sells them, wholesales them to the women in the market. And she says she also goes to Messina to buy meat and sausages and then sells them back in Bulawayo in rands, and then converts the money to US dollar to keep the currency. But interesting views there, PJ.
Yes. What I noticed about the most important thing enguzweleyo kukhulunywa nguGladys, yena ke ohlala kuBulawayo, uthi yena ungakhethi umsebenzi. Kulaba besifazane ungachoni uhlaba umkhosi ukuthi into ziyoma kunzima lokhu, kuthini bakhona abesifazane abekugqokelela bayenza imisebenzi yabo yezandla, bayazitholela ukuyimali kwabo, njalo bona basemaphandleni eBulilima kanye laseMangwe. Yena uGladys uthi yenanana uhlezi emadolobheni kodwa ke akahlalelanga izandla, akakhali labanye nsuku zonke, yena ke uyasukuma ayithenga amatamatisi athengise, ayithenga lokhu lalokhuyana emesina abuye athengise, ayithenge lama groceries, athengise ovaselina laba emzini wakhe egedini khona lapho kuyabe kume omunye umuntu ethengise ovaselina labo sepa bona labo. Kuthiwa nxa ungomfazi, umuntu ongumfazi ungahlaleli izandla njalo ungaphungu jona uhlaba umkhosi ukuthi ngithole ngapi imali ukuthi ngisungule lami umsebenzi wokuthi ngizibandele. Esithi yena nxa kuyukuthi uvele usaqala sibili usasungula usacathula kwezamabhizimusi ungakhethi umsebenzi wokuthi ubuthelele imali yakho yokuqalisa ibhizimusi. Kulabanye abangathanda ukuthi bawatshelwe izembatho, bawatshelwe ingubo, uyahamba uye bawatshela as long as uthola imali kukho konke wena lokho. Abanye abafuna ukuthanyelelwa endlini, abangafuna ukuthi engxenye babe lonkazana osebenzayo khona lapha emzini. Kodwa ke wena uhambe uyethanyela uye cleaner indlu yonke mbakunike imali yakho. Ubuthanisa imali yona leyo usungule lokho ngawoda ubuye uthengisa. Nxa usuthengisile imali liyana uhle uyiphange uhle uthenge amadola idola lemelika kumbe njalo uthenge irandi njengoba imali yangkhona ilokhu isehla isisindo sayo eyamabhondi. Wabuza ukuthi nxa kuyukuthi ngifuna ukusungula ibhizimusi lokuthengisa amatamatisi kumele ngibe le malini? Wathi yena nakumele ube le 1000 bond note engaba ngamashumi amahlanu $50 nxa ngingaphambanisa kuphela eyokuthi usungule ubulibhizimusi kwakho kuncane uthuthuke from there wenze eminye imisebenzi. Ngakho ke bomama lingasihlaleli izandla.
Ehe, ayiwathi kunzwa ukuthi sinemwe mthereri ke itende kwavari. Hello caller.
Hello makadini.
Tiri wadi tiri kunzwa ukuthi namkoma try more tiri kutaura nemi muri kupi mkoma.
Ndino kara ku Facebook.
Ehe, taura itinzi.
No, nyaya kuma kukwira kukwita maprize huku. Nyaya kuti munyika medu kaja mu Zimbabwe. Asina kutaurirana kwavamunangagwa navachamisa. Hakuna chatinogona kunge hakuna pundi chatinogona. Dai vavira ava bose ndo vakuru varipo so far. Vekuti vakapanza kugara pasi vakataurirana. At least tinobuda une something sezvakaita vamugabe navatangira ipa kutanga. Kuda kukita kuti nyika yedu isofa ine division maona asi division ndiyo ripedzi panoda kuti vakuru vaise vagare pasi zvine vakagara pasi ivo vakabuda nechinhu one so that isusu mbombera isusu tiri pasi tinokwanisa kuterera takabata nabhozi nyaya iri kuitika pakati pezvikwako inyaya yekuti hatina uniti nekuti pane pakusawirana kukuita vakuru vaviri ava ndo pari kukonzesa kuti tigare nezvi zviite mukati zvinoremera ibiri mwechete. Saka tandaya kumbira ndechekuti dai vakuru vedu vagara pasi vaita dialogue so that dialogue yavataita ichatibatsira kuti isusu mazimbabwezi tiine ramangwana rakanaka bhozaubura uno nana South Africa achikurarama chaizvi chaizvi ende unototogara wanonga watofamba unotofamba uchitotya kuti handizive kuti kwandikuenda ndi kunodzoka ii. Saka tingokumbira dai vakuru vedu ava vagara pasi vataurirana so that toano to benefit all isusu iwo ihainde ndingangoti ndochichiro changu chekuti dai vagara pasi vataurirana.
Aiwa, tinokutendai, tinokutendai mukoma try more muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda.
Lion Ruzani, hanzi zvakaoma. Tinongonzwa kuti zvinhu zvakaoma, todiiko? Tinongochema kuti dai Mwari vapindirawo, isu tiri kuraramawo tiri kuno kuSouth Africa. Zvaakutiomera zvakare. So our caller there was lamenting that he's in South Africa, but things are hard because even there it's not a safe place. But his wish is that, you know, there are talks between the leader of the opposition, Nelson Chamisa, and the leader of the ruling party, Mr. Emmerson Mnangagwa, to come together and have talks so that the country can move together in unity. But I don't know. Fraser Chicks Nathan Arguta, I agree with you there. Try more. Pakuti ngavata urirane. George Denari Arguta, dialogue inobuda ireipapa nemoyo mukukutu inevanu ivava. Ah, ndopati tina mukoma Donald Mambo mapiche. Mukoma Donald makadi yenyu.
Ndofara tete mavelas makadi kona tete PJ.
Aiwa tinofara makadi womkom.
Dino fara zangu.
Taurai tini.
Saka oma mani na inamo igai.
Mm-hmm.
Nusha wakuti saka tichasuke epi na tatoche mbira angu, tatoche mbira kangu za kwa hosingu zichingu tambura hezu.
Mm-hmm.
Nusha wakuti na company wani ya unumbunzu wakashanda mnika yako shua. Inwa GMB.
Zese zanga safari.
Triangle Limited. Nikadi angana makambani akawanda bati vakafukanya zese kuti.
Mm. Ai wa mashoko makuku.
Zvinogwadza kuona vamwe vana zvimwe nyika kunokuva patinogara kuno.
Ehe.
Vana vadokodoko vanofamba nemota dzakanaka zvekuti dhu.
Mhm.
Vana vadokodoko vanotenda dzakati hayi mwana akazvagwa dato vakana dato vakana grade 7 ye vakazvagwa.
Mhm.
Asinonyaka kuona kuti ya life yavo vanhu vakagarika chakuya. Ndizatinoshuva kuti shuva munyika meduka unongofa usingambozi kuti magezi chao chao unomajusa chiuzii kana kadhi rekubhengi kana kumira wapabhengi umudu.
Sorry mukoma Donald, munogara muchiuya pana pamuchitipawo kuti timboye manyautsa mukanwa. Asi muri kutaura zviri kutaurwa nevazhinji.
Ndekuri kunzi vanoteererawo vamwe vanhu vakuru ava vashuvaka. Vaifanirwa kumbosuduruka nokuti vatokundikana, kukundikana chaipo chaipo hapadi kana kuti kwanzi tichazonzi tichaona kumberi, hapana kumberi kwatichaona. Takatoona kutoti hapana kana indication yekuti nyika inonaka, hapana kana chiedza kumberi kwebako, tongozva kuti hakuna, hakuna.
Aiwa, tinokutendai mukoma Donald.
Ende vakasunga mbira dzako ndokusunga mabhiriki kuti shuwe nyika ina kwainoendai.
Aiwa, tinokutendai mukoma Donald, muve nezuva rakanaka.
Maita basa.
Bye bye. PJ, an interesting take that from our, he's our number one fan from way back then.
From way back,
he knows
yeah.
all of us. Going on to say, Tete PJ, magadi yiko. I'm not sure if we still have Manyoni before we let them go. Maybe let's come back to you, PJ, then we'll take Manyoni before we go.
Yes, lava slandelayo. Siyabonga kakhulu labo ababukele le themba lokuba liyashare ukuze silalele njalo lokubukela sibaningi. Usikhumbuzo mlalazi uthi yena ubiyaphenduka njalo ethi siyalibonga bomama beqogelela esikhalangeni ngapho likhalela abanye. Unomsa uthi yena is watching and I respect our women. Ukhona ngapho ngaseNgilandi kanye nolonkumbulo Adonis layo ukhona ngale kube lomunye olale umlaleli njalo ongithumele iWhatsApp uthi yena unkosikazi Mbenge uthi yena yebo siyabazwa labo abakhulumayo ngezombusazwe kodwa ke namhla bezithanda ke ukuzwa amacebo ukuthi singazithuthukisa njani njengabo mama laba begqokelela abangalandeli ezepolitiki ukuthi khona akukhulunywe ukujamisa lo ED lokho kukhatshana lokho asiboneni okokuthi kuyangena ethunjini yikuphi njalo okungathuthukisa imuli zethu. Basically, Mrs. Mbenge is saying, we shouldn't worry about politics at this moment because what we should worry about is looking after our families.
I think, you know, we've had a few women, which is what I liked about today's program, actually coming and giving suggestions as to this is how I'm coping. Mm-hmm. So if, you know, some women out there can take some of the suggestions, I think that will work. But let's go to Manyoni. Kanavachiripo. Manyoni, muripo ere. Okay, we hear Manyoni is no longer here, but maybe some of the, I don't know, as a takeaway, what I heard the most was from the lady in Bulawayo who said, take whatever job you can get
you
as
can
a woman.
Get, yes.
And also don't worry about your starting capital. It can be very small, but find a business that works for you.
Mm-hmm.
You can do something that you have a passion about. She said she even has people who are selling groceries outside of her home while she goes to Messina to order meat and sausages. Sakandoshi mweshuru kutaurwa ipopano PJ na stands kwa asho. Kasi ya nasi ya nani mangu oma zimaeva kuti ivo. Musasa rudze kuti basara wawa nandiripi. Tora kamarika shoma, wosungirira, utanga ka business kako.
And nga utale yoku ibhizimisi kwakho kona logo. Okuqakathekileyo kuti utenge, utengisa, kodwa uchinja. Uchintshela imali yakho kuma rands, uchintshela imali yakho kuma US dollars, ungayigcini lili point note, uligcine kule rand kumbe i US dollar, usiya order phandle kwelizwe, usiya order khonapho phakathi kwelizwe, uzathola ukuthi enqinye nxa usebenzisa i dollar le Melika, usebenzisa i rand, izinto zingaba ngconywana.
Aiwa PJ, sorry, time doesn't seem to be on our side, but I would like to take this opportunity to thank everybody that was here, you know, as our guests that, you know, came in as callers that came in and gave suggestions as to how women and everybody out there can actually move forward. Would like to thank you. And for those that came in, but what we didn't manage to call you, we're sorry. We'll try again next time. I'm Marvelous Mplanganyahuye in Washington.
Oliver Leliswa, I'm Praxidus Jeremiah. Lechambalilu Kolisile, Ushelo Loto, Tolam. Thank you.